zvechokwa diti tinokoordinata endi muchiona statement yabuda kuda tange kuine matare okundwa nyaya dzakanangana negiraundi. Nyaya idzi dzakaparurwa nemutungamiri wedu wenyika president Emmerson Mnangagwa achitaura iye kuti vanhu vanofanira kusununguka kutaura nyaya dzekugiraundi pakuti nyika tonodze vanhu vagarisane zvakanaka.
Tiri kunzwa kuti chirongwa ichi chave pedyo nekutanga. Makatarisira kuti matare aya achatanga kugara rini achizeya nyaya yekugiraundi, uyezve madzimambo muri kukurukura nawo here panyaya idzi?
Isusu sesekretarieti tatichigadzirira kuti matare aya kunzvimbo dzacho dzazvakaitikira ange achiitwa pamwedzi unotevera waJuly. Saka pari zvinezvi tiri kutarisira chaita ine musangano namambo wemadzimambo anova chifu chaNakumalo nemuteedzeri wavo mambo Charumbira nemusi wa11 June tichironga mazuva chaiwo chaiwo achange achiitwa matare aya.